ZDC.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 18, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende iro rine nhengo dzezanupf dzakawandisa rakavhota richitambira Patriotic Bill iro rakanangana nekuti ive mhosva kune zvisvaro zveZimbabwe zvinenge zvashoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Meya veHarare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vanodzoka pabasa zvichitevera mutongo wakapiwa nedare pamusoro nemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo. Vaive mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotambidzwa mubayiro weFab Elizabeth Valesky uyo wakapiwa gore rapera ra2021 nesangano revashandi guru rekuNetherlands reFNV. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Reparamende iro rine nhengo dzezanupf dzakawandisa nemuvhuro rakavhota richitambira Patriotic Bill kuti rive mutemo. Bhiri iri riri kushoropodzwa nevamwe vanosanganisira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti rakanangana nekuti ive mhosva kune zvizvaro zveZimbabwe zvinenge zvashora kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Kupfuura kwebhiri iri mudare reparamende kwaive kureva kuti rave kuenda mudare reSenate uko rinotarisirwa zvakare kuti rinopasiswa sezvo bato riri kutonga reZANUPF rine nhengo dzakawanda zvakare ikoko. Kana bhiri iri rapasiswa nedare reSenate rinenge rave kumirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti uchive mutemo. Nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira Norton vatemba muliswa ava nemumwe nhengo dzeparamende dziri kupikisa bhiri iri vanoti nyika iri kupedza nguva yakawanda nezvinhu zvakaita sePatriotic Bill iyo nyika ichitsva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kufunga kwangu amwe mabhiri atiri kupasa muparamendi aongorore mararamiro emutemo unenge uchidzanyirira vanhu. Kwangu neposa yanga iripo aipa ikasvikanzi yabviswa asi nerusere wayonza nePatriotic Bill. Inobetserechii pamararamiro evanhu? Waudzvanyirwe kune vatema nevatema. Saka ndifunge kuti zvinotibetsera. Tofanira tichiona kuti konyika ingabude sei munyaya dzenhamwe idzi kuti vanhu vange vachigona kurarama. Ndezvipi zvavangaita? Nyaya yeuori chii chaari kuita nayo? Nekuti tine zvicherwa zvakawanda. Hurumende mukona auditor general achitaurawo kuti kune mari dzakawanda dzichifamba nenzira chaya chayo. Inyaya inofange ichiiswa pamberi kuti tikapedza uori. Zvemasanctions zvotaurwa izvo. Masanctions anogona kubviswa kasi kana pachine uhori nekuba. Havanhu vanongotambura, vanhu havasingange tambura nemasanctions. Vakutambura nenyaya yekuti havasunge vachiwana zvicherwa zvemunyika, magold, madiamond, zvese izvi zvatinazvo.
Chii chamungati chaita kuti bhiri iri ribudirire mudare reparamende tichionawo kuti kune vamwe vakaitawo semi vari kupokana naro?
Zvinoonesa ndezvekuti manumbers eopposition mashoma kune kusangano rwekutonga weZANUPF. Saka chiri kuita nharo dzakaita sekwakunovhota ndo vanowana manumbers. Asi ndiri kushushikana nekuti hapana mutemo watiri kuisa uri kuvandudza upenyu hwevanhu mararamiro avo. Ende handizvo zvatogarira muparamendi momo. Kona mitemo even mastatutory instruments mitemo inozoti hai chimusaita chakati haisi kukurudzira vanhu kuti vaite mari kuti vararame. Asi iyi hurumende iri kutsvaka chete simba. Izvezvi kune bill iri kuuya yemaNGOs PVO. Wani kune mutemo kana vasiri kuita zvinhu nemazvo vachiita money laundering ande vanosungwa nemapurisa. Anticorruption inosunga. Saka sei kuzounzwa umwe mutemo futi? Saka nyika dzakawanda hadzidi kupinda munyika inoita mitemo yakawanda inikeji tanyiri za konsero tewani instead of kuona kutibudiriru njue ino kosha kutiwanuange wachi karisana shakana kamunika
saka chini cha haku karisi wakuitika iye jino tituona uti biri rapasa mparlament
na ukeenda kuimba ombeye senate hapa house inozo ongorora hasi iyo futi ndonga wano stikila wekoko after that watuwe mtemu tuoneza mtemu wei kana emu kasa tonga ufutu one day ichangu kuchika ya ufutu saka tofano kuchinje lezo zunebuti nyika ndia mwarika mwarani mazwa ke ano tipapa nyika ipi kukitimiza wanu tine mazwa tina ufutu zakari
pane mara matano era anga toruone wanawe Zimbabwe ekupikisa iro biri iro
anti ndio wanosaruta kanengo tepara na jizipinde kani tenge tine masimba acho tenge takawa mirira saka zvakuda kucherechedzwa kuti idzo nhengo dzeparamendi dzavanosarudza dzinomirira here zvido zvavo kandi zvido zvavo kandi zvido zvemisangano zvinonyanyanetsa munyika mapato aya anoda kunge achidzvanyirira vamiriri ava ndosaka muchiona inini ndinozvimirira ndega ndichiita zvandinoda paanondidzinga vanhu venotorana vasingandite ndokuti ndakungoendawo ndega ndozvinyorera tsamba ndabuda asi mapato aya haana kana hanya nevanhu nemararamiro evanhu nenyika kuti nofanira kuenda ko chavo kuda kungonzi simba tinaro
avanga vari nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira dunhu renoton muparamende matemba muliswa vari parunare nestudio 7 Harare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vakadzoka pabasa nezuro zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo sezvo kudzingwa kwavo nebato rePeople's Democratic Party paukanzura kwakanga kusiri pamutemo vamafume pamwe nevaive meya vemutare vaSimon Chabuka nevaive kanzura weulawayo vaArnold Batirai Dube vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa kwavo nechikwata chePDP ichi izvo zvakasimbiswa nemutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Munamato Mutevedzi tabata vamafume kuti tinzwe zvizhinji
mutongo wakabuda zviri right vakangobuda uchitaridza zvanga zviripo kuti tsamba yakanyorwa iyi yanga iri tsamba nhando tsamba nje tsamba yemusikanzwa tsamba yemusarinya yekuda kubvisa Harare 1 mukuru weguta nekungonyora mwadhi munhu achingobvawo kwaanenge achibva takaona kuti hazvina kana nemusoro dare rakaona kuti hazvina nemadhuru ministri nemamwe maguta anga aripo vakauya vachiti aiwa uyu ndiye Harare 1 chaiye chaiye
saka izvi zviri kusiya papi kumiswa basa kwamaa maitwa muchipomerwa mhosva dzamaa muchipomerwa
dzemhosva dare redzimhosva idzodzo rakapera nekuti pachinguva chandaa ndabva pakanzuro pachinguva chidokodoko ichocho ndakaudza dare iroro raindipomera retribunal kuti aiwa inini handichisirika kansela ndangova munhu nje zvinova zvakapedza nyaya iyoyo asi iko zvipo zvandadzoka tongoona kuti zvichafamba sei asi tiri kuendera mberi nekuti tiite zvinodiwa nevanhu tibvise marara tipe maservices tigadzirise izvo zviri kusosona maresidensi vange vachinge vagara zvakanaka ndozvatinoda
saka madzokera kuhofisi nhasi here kana kuti muri kudzokera rini kana mava musati madzokera
aiwa tatodzokera nhasi kwanzi chinono chinengwe mberi rakadya richidini richifamba saka tinotongotorova chikafu tiripo ukanonoka unowana chikafu chadyiwa kana chaora kana chabviswa panzvimbo kana watodzoswa nyaya dzemaresidensi dzakawandisa vanoda marara abviswe varoda kuti guta rinake guta guru remuzimbabwe rinofanirwa kunaka tinogona kugadzira nyika yese yemuno muzimbabwe kana tikamaneja kurana guta guru rezimbabwe
musi kutarisirwo here kuti iyo vajulai mwoyo pamwe nekanzuro yeHarare vanogona kupikisa mutongo uyu
aiwa vapikisi kani kuti vakabvuma kuti varesha haungafurudzi nekupisa pamwe chete zvinhu zvavo izvi zvinoita kuti vanhu vange vachifunga kuti pane zvavanogona kuita aiwa magweta avo akauya vakabvumirana nesu vakabvumirana nemutongo kuti aiwa tanga tiri wrong uyu ndiye Harare 1
Murukudzo kaku ofisi wa mafume panguwa iyo tukono gwaru rakaburi tukana auditor general rukuti papa ine kusafamiswa kwe mari rakanaka mukanzuru munoti
atitubuzizo haru kutahura kuti pane mari dzisina mari dzipiko sipururu semari sataka wana kubva kuhurumende satisina kumbobata dzimwe mari dzinongonzi takapuwa isusu mari dzema road vanogowana makontract vega mari dzezvinhu zvizhinji vanogowana vari vega isusu hatina chatabata hatina chatinoona chakanga chakabuda imomo asi tinoziva kuti mari dziri kuuya dzichibva kuhurumende dzichinzi ndedzekanzuro dziri kudyiwa semushonga wemusana.
Havanga vari meya veHarare vakanga vambomiswa basa vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa nezuro vakatambidzwa mubairo weFeb Elizabeth Valesky uyo vakawana gore rapera ra 2021 asi vakakundikana kuenda kuNetherlands kunoutambidzwa. Mubairo uyu unopiwa vatungamiri vevashandi vanenge varatidza ushingi mukuita basa ravo munyika dzavo kunyange zvinhu zvakaoma sei vachizviisa munjodzi vachimirira vashandi munyika dzinotyora kodzero dzevashandi. Mubairo uyu wakaparurwa nesangano revashandi vekuNetherlands Red FNV muna 1991 senzira yekuremekedza murwiri wekodzero dzevashandi Feb Elizabeth Valesky weku El Salvador uyo aive nemakore makumi maviri nemanomwe paakaurayiwa muna 1989 nekuda kwemabasa ake ekurwira kodzero dzevashandi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutasa pamusoro pemubayiro wavo uyu.
Chatakanyanya kufambira kuuya munyika yeNetherlands nedzimwe nyika dzatichatenderera mumavhiki maviri atinawo muno muEurope ndechekufambira musangano mukuru unoitwa pakore mashanu ega ega weFNV kuno kuNetherlands. FNV mubatanidzwa wemapato ose anomirira vashandi munyika yeNetherlands. Saka vane kongresi yavo yavatidana kuti tionewo zvavanoita nekunzwawo zvichemo nezvinyunyuto zvevashandi nezvavari kuita vachigonawo kuno kuti nesuwo tigowo zviionawo nokudzidzawo kwavari. Asi chinhu chikuru chiripo kwandiri ndechekuti vakandipa mubayiro unonzi Febe Elizabeth Valesky Award.
Mungataurira pamusoro pemubayiro uyu, chii chakaita kuti munge muchipiwa mubayiro uyu?
Mubayiro uyu wakatorwa kune mumiriri wevashandi wakaurawa nokumirira vashandi makore apfuura kare kare and unopiwa vashandi vari kushanda munzvimbo dzinokumbunyikidzwa dzisingatedzerwi kodzero dzevashandi dzakaita senyika yedu yeZimbabwe vanenge vachimira nesimba kumirira vashandi. Saka pane gore rapfuura ndini ndakawaniswa mubayiro asi ndanga ndisina tindawana nguva yekuuya kuzonoutora. Saka vakaona zvakakodzera kuti ndiupiwe paCongress chinova chiitiko chatabva kuita zuva ranhasi.
Imi makwaniso here kunge muchiwana mukana wekutaurawo mamiriro akaita nyaya dzevashandi nemabasa muZimbabwe?
Ndawaniswa mukana wekuzivisa vashandi vemuNetherlands nevazhinji vakakokwa kubva nyika dzakasiyana siyana. Chinhu chikuru chandanga ndichitaura nezvacho ndechekuti vashandi vemunyika yemuZimbabwe tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu dzemubumbiro renyika hadzichateedzerwi kana tikanyunyuta pamusoro pezvinyunyuto tikada kushandisawo zviri mubumbiro renyika zvinoti tiramwe mabasa kana kupinda mumigwagwa techiratidzira techiedzawo kuchema kuti mwana asingachemi angafira mubereko. Hurumende iri kushandisa mauto nemapurisa kuti vatimbunyikidze nokutirova nokutisunga vachitivharira mumatorongo zvinova chinhu chakachamadza nekushungurudza vashandi vose pasi rose kuti hurumende yemunyika inonzi yakasununguka ingabata vanhu vayo senhapwa kudaro nemhaka yei.
Havanga vari vaive mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vari parunare kuAmsterdam Netherlands neStudio 7. vezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nedenda recovid-19 uye vanhu makumi masere nevana kana kuti 84 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wekare. Kusafa kwevanhu kwakaita kuti uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matanhatu kana kuti 5,416. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga wakakwira kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 247,094. Vanhu mamirioni mashanu nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5,749,905 vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nyika yose. Tarisa zviri munhau. Nepenyure ZBC ine musoro wenhau unoti zvikoro zvese zvepamusoro-soro, mauniversity nemacollege zvichavharwa kuitira kupa mukana kuchirongwa chekuverengwa kwevanhu cheNational Census chiri kuitwa mwedzi uno. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti murayiridzi wenhabvu Gaetano Tembo akamiswa basa nechikwata chaairayiridza cheSuper Sport United chekuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazvazei vashamarare yezestudio 7 kwakadiri kwamuri kweze matimana nyika ane ndotaura zvamundiribatembisa po. Tiri kurarama iri tomutomu, kurarama kwacho kwakaipa uko. Ndichingaimazhoko ndoona kupe waijoina TCC waijoina nemwoyo wose here? Watatidi futi unozofana Mwonzora kuvhiringa pati, nekuti Kupe naMwonzora ka vanovhiringidza pati. Saka Kupe uyu ngaabude pachena kuti wajoine pati nemwoyo wose here, haadi kuzovhiringidza mukomana yao kuti asapinda apo. Kuti kune vanovhiringidza, kune vanovhiringidza, tova nanovhiringidza semavhinga vakaita futi Tsvangira yapo vakamuvhiringidza svika mudhara wedu afa. Saka vasidi kupinde veitumwa futi ngezano PFL kuti vavhiringidze. Saka Kupe ngaamire pasteji ataure chokwadi chake kuTCC, nekuti TCC haisi pati yeutsotsi, ine zvinhu zviri pachena. Uye futi akuwara tiri kushungurudzika. Fredi Njamisa ngavapinde panyanga tione kusununguka, ngaapinde mukomana tione kusununguka, tisiye kupiswa kutarwadziwa.
Tomboti vanhu vanode kubatana, haabatani izvozvi. Anhu anofanira kubatana kana tavhota mufredi, ndo panochizooneka kuti okay namba yachamisa haina kusvike 50%. Saka kuvaona kana kuti 20% ndo panozonga pava kuchirwiwo chinonga. Anhu ngaabatane batane, kwete izvozvi izvi is too early, it's a trap. Hamuzvioni here? Zvimwe zvinhu zvinode kukurumidzawo kuona. Tichataura sori manje uno mwakarowera, ndokunozi kurowera kwaitika apapa.
Magadii ama vadikano, ini ndetwa Mukoma Sinus ndiri paSouth Africa paPort Elizabeth Patins Line. Zvokwadi zvino hazvina kumira zvakanaka. Chikonzero nemhaka ndechekuti kuno kuSouth Africa taakungotya nekuti tinongozwa kuti kuchauya mhirizhonga, munofanira kukinda kudzimba dzenyu. Saka hatichazivi nekuti kuti tinde kumusha tinotya zvekuti tinosvika tichitambura, hatina kana chekusvika tichiita. Saka tinokumbirisawo zvaidi kuti hei demwari atidzarurira mukomana apinda hake, pamwewo kuda zvaitawo zviri nani. Ndo panongori nekuchema kwedu, nekuti kuno kuno kwatakatogara hatitodiwo. Tinotodawo kutoshandirawo munzvimbo medu, munyika medu matakaberekerwa, asi nesituesheni ndiyo inotidzinga. Saka demwari vatitungamirira vatikomborerawo mukomana apindawo agonawo kushandura zvinhu. Ndatenda hangu.
Pamusoro wevabereki, nevatereri mumusi makatere kutaura chidiki nana chidimbu ninenzwa jamaster ndogara kuchipingi ndokwandinogara ikoko nonzwa kudzika chipingi mudunhu redzika tomandogara uyezve ndiri musouth africa kuno kurasembiri kada ndichidi kutaura iyi tingangoenda zvedu kovhota hese zvemunoreva kuti tiuye kovhota basi zvinhu zvatina zvinonetsa bosi sometimes ungazvitaidza zvimwe zvinhu zvaangofanana bosi mangokuenda movhota funa movhota futi pasine chiyo mangovhota zvangoonekwa nambona yachinanambona yachinanzi handiyopi futi haifani kurayirwa nambona zvanonga zvakangofanana zvimwe sometime tisi kumba toto kude ndotototogareko totoi kuno kuti chitodzoka kumba because kumba hatimbodi kubvako kumba kwedu totokuda zvisingaiti but nhamo ndo yatiri kutisa zvokuramba tingambotsvaka tsvaka totodzoka tomboona kumba todatoda tatenda zvayo
dedueri zvokuzonotorana nanakupe izvi maikupe munovadii maikupe maikupe havasi vanombowedzera namba kuna chamisa vanhu varipo munovadii maikupe wai musingadzidze lesson guys wai musingadzidze lesson kuti maikupe vakanyanganya chamisa kusvikira vanhu vadhumana musoro vaitana sei vadii vadii bati zvimwe vatora futi movadzosera mumba imomo munovadii mumba imomo vachatanga vasiyei muone vachatanga muchachema navo maikupe ivava muchachema zvenyu navo maikupe nokuti chavari kudaka vari kuti aiwa ndishangu hangu ndongogara ndabasa nechigaro kufamba kwenguva 1 day 2 days 3 days vachatanga kuti ndoda chigaro ndakauya muno ndikazokuvhoterai ndikazodini ndikazodini zvakawanda wanda zvavanenge vakutaura nezvamaikupe vedu eregedzai maikupe vanhu varipo vari kuvhota vanhu varipo chamisa ngaafanire mumaresevha vanhu vasavhundutsirwa vanhu vasavhundutsirwa nezanup f kuti honai apa munozotakaurejestai mukasarega kuvhota apa munozodai nese takambovhundutsirwawo I remember ndichiri kunoton ndichigara mukembi takambovhundutsirwawo naonana kusenchaji vachiti zvamanyore saizvo zvinhu zvamuchatonovhotera mukarega techikuonai pamakamera nezvavanoita vanhu vezanup f izvozvizvo hatidi kujutwa mani
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika rakaburitswa nezuro neboka rebureau of labor statistics riri pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu muno maamerica kana kuti inflation rinoratidza kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvisere zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 8.5% mumwedzi wakurume gore rino zvichienzaniswa nakurume wegore rapera gwaro iri rinoratidzawo kuti mitengo yezvinhu yakakwirawo nechikamu chimwe chine zviga zviviri kubva muzana kana kuti 1.2% muna kurume gore rino zvichienzaniswa nakukadzi wegore rino zvinhu zvinonzi zvakanyanya kukwira mitengo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari zvekudya pamwe nepekugara mutengo wemafuta unonzi uri kuwedzerwa kukwira nekuda kwehondo yerussia neukraine muzinda wewhite house pamwe nedura renyika refederal reserve vanonzi vari kumboedza kubuda nezvirongwa zvingadzikamisa mitengo yezvinhu kana kuti kudzikamisa inflation muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica tabata muzvinafundo eliot masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi padevry university mudunhu reohio muno muamerica
ndinoona kuti ichokwadi chizere tichitarisa isu zviri kuitika kuukraine iri kurwiswa nerussia zvichibva zvazokanganisa mafambiro ari kuita zvinhu zvinotengeserana vanhu pamwe chete namasanctions zvirango zveupfumi zvakapiwa russia zvinobva zvakanganisa kufambidzana kunoita mabhizinesi zvinobva zvakanganisa upfumi kwete hweamerica chete asi hwenyika dzepasi rose saka gwaro iri igwaro rinofanira kutambirwa chaizvo kuti vanhu vaone kuti
zvofambiswa sei nokuti tichitarisa zviri kuita Russia inenge iri kuda kuzama kuenderera mberi nokurwisa Ukraine upfumi huchiramba huchingoshata zvekare asi ichokwadi chekuti mitengo iri kukwira kwete muno muamerica chete zvekare maonero angu ndokuti mitengo icharamba ichikwira zvinoreva kuti vanhu tose pasi rose muamerica kuzimbabwe kupi tinofanira kuona nzira dzokukwanisa kupedza dambudziko iri zvakanyanya kuti kukurudzira Russia kuti imire zvairi kuita izvo nokuti mukore uno hausi wokuti tingapedzerana nokurwa isu takapiwa mutauro wokuti nechitaurirana
tiri kuonawo mugwaro irori Professor Masocha mitengo yezvinhu yakakwira ne 1.2% kubva muna February kupinda muna March tichitarisa nemashoko amuri kutaura iwaya pane tarisiro here yekuti mwedzi uno watave waApril zvinhu zvingashanduka
handikoni pane tarisiro yekuti zvinhu zvingashanduka nokukasira nokundiona sokuti kunotova kutanga kwokukwira kwezvinhu saka kushanduka kwazvo kunogona kutora nguva nokuti tiri kuona kuti mafuta ana petro naana diesel awo haasi kudzaka nokuti kusadzaka kwavo ikoko kunotitaurira isu kuti zvinhu izvi zvicharamba zvichimeta zvekare tiri kuona kuti Russia haisi kudzora mwoyo wayo inenge iri kutotangazve kuunganidza mauto ayo kuti ipfuurire mberi saka hondo iyi pairi pakaipa chaizvo kunyanya nyaya dzepfumi hwenyika kungava hweamerica kana hwepasi rose nokuti Russia icharamba ichivhiringa upfumi hweukraine noupfumi hwayo huri kuvhiringika zvekare pamwe chete nokuvhiringa upfumi hwepasi rose
tichitarisawo zvinhu zviri kunzi zvakwira mitengo zvakanyanya muno muamerica pane zvakaitawo sezvekudya pamwe chete nepekugara izvi zvinozobatwawo sei pakukwira kwemitengo apa
izvi zvinobatwa chaizvo nokuti kana tikatarisa isu mafambisirwa anoitwa upfumi hwenyika hwakabatana noupfumi hwepasi rose saka zvinoreva izvo kuti kana mafuta akakwira kuita bhizinesi yatinoti cost yokuita bhizinesi yei inenge yakwirawo zvekare kana munhu achinge aine dzimba dzake dzaari kuriendesa kuenda kudzimba idzodzo kana kugadzurudza dzimba idzodzo kana kuvaka zvekare dzimwe dzimba zvine zvaakumudhurira zvinozoita kuti adhurisirevo vanhu vanenge vachibhadhara rendi saka zvose zvakabatwa pamafuta iwayaya ari kutadza kufamba kubva munaana Russia ko nezvimwe zvakawanda wanda zvekare mafambiro ari kuita zvinhu yatinoti supply chain yei hazvisi kufamba nokukasira
tiri kunzwawo kuti mutungamiri weamerica vajoe biden vaburitsawo mashoko ematanho ari kutorwawo nehurumende yavo mukuedza kudzikamisa mari dzinoshandiswa nemhuri vachiti zvingangobatsirawo kugadziridza zvinhu munoona zvichibudirira here
zvinobudirira pava nenguva yakati rebei nokuti zvirongwa izvi zvirongwa zvikuru zviri kutotanga zvekare zvirongwa izvozvizi zvokuwedzera mainterest okumari vanotengeserana mari vaya vaya saka hazvizi zvinhu zvokuti tingatarisirwa kuti zvingakwanisa kunge zvichibudirira ramangwana kana kusvera mangwana zvekare takatarisa kuti mvonga mvonga dzapasi rino rese hadzina unoziva kuti mangwana dzichaita sei panogona kuuya vemwe mvongabvonga
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University vari parunhare kuOhio muno muamerica nestudio 7 pera rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi dare reparamende iro rine nhengo dzezanup f dzakawanda rakavhota richitambira patriotic bill iro rakanangana nekuti ive mhosva kune zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvashoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo meya veharare vakambenge vamiswa basa vajacob mafume vanodzoka pabasa zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo pamwe nekanzuro yeharare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo vaive mutungamiri wezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu vapeter mutasa vanotambidzwa mubayiro wefeb elizabeth valesky uyo wavakapiwa gore rapera nesangano revashandi guru rekunetherlands refnv tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti muswera zvakanaka vateereri.